Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chemadzimai Women's Forum apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana namzvare Alice Tagwira vari kusimudzawo mureza weZimbabwe vari muHarare vachiitawo zvakasiyana siyana. Tichanzwa kuti zviri kumbofamba sei muupenyu hwavo. Vanzvadzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokutendai.
Takakuonai muri kugorofu, tikakuonai muri kubusiness, tikaona muri magazini. Alice ndiani uyu? Titangire ipapo.
Alice Tagwira mwana kana akazvarwa kumasvingo, akakurira kumasvingo. Ndinoita zvekumirira vakodzero dzemadzimai. Ndinoimba. Ndine organization inonzi Shira Trust inoita zvekumirira kodzero dzemadzimai nemagazini. Bhuku redu rinenge richinyora pamusoro penhoroondo dzemadzimai akasiyana siyana muAfrica rinonzi She Glows Africa Magazine. Ndakapiwawo maawards akati wandei anosanganisira civic leadership nesocial entrepreneur uyezve ndiri mubusiness.
Zvariri basa, mabhachi enyu nekuwanda kwaakaita aya makazvitora kupi kuti mugone kuzoti ndobata apa ndobata apa ndobata apa?
Kukura kwandakaita ndokwakandidzidzisa zvakawanda. Ndakakurira munzvimbo yanga yakazara mirishonga. Mirishonga yaitangira mumba chaimo Chibuda nemumaraini matagara aingova mhirishonga yega. Kanga takakomberedzwa nemhirishonga yatinoti gender based violence. Kunyange ini pandakazororwawo handina kupinda muimba manga makamira zvakanaka. Manga makazara mhirishonga, manga makazara kurohwa nekushungurudzwa. Saka ndokwakabva shungu dzangu dzakawanda ikoko.
Mune nhoroondo inogona kudzidzisa vakawanda zvimwe zviviri zvitatu. Kunewo mamwe madzimai echidikiwo mamwe mazera yenyu vamwe vakuru vasinawo mukana yakawanda yekusangana nezvizhinji muupenyu. Pamave imiko zvino nemukurarama kwenyu, mashoko amungavapewo ekuvakurudzira nekuvasimbisa ndeyekuti kudii?
Mashoko andingagona kuvasiyira ndekuti ini handina kumbotanga ndiine mukana, asi kuti shungu ndokandivhurira mukana. Pandaitova nepandava zvinokushamisa vakawanda kuti kuvapasvika sei, nekuti kwaizoratidzika kuti panosvikika kwanga kusingatoiti kuti ungazorota ndichizopiwawo award ndichimira ndichirombererwa maoko. Aiwa, asi kuti shungu ndodzakandisvika pandiri. Uyezve pandakabuda kwandakanga ndakaroorwa ndakava neshungu dzokuti handidi kuva chiseko chenyika kana kuti chekumaraini kwedu munharaunda medu kuti vanhu vaseke kuti hoyo waakutambura nekuti wazoimba iya yaparara. Zvakakosha wani kuti uzowana murume anokuzadzikisa asi iwe wagara uine upenyu hwako hwakarongeka. Iroro ndorine shoko rangu randisingagoni kuti ndipatanira ndiriparadza nevanhu ndisina kuvasiyira shoko iroro kuti mukadzi ushamirira kuitirwa zvinhu nemurume. Shanda uri kwauri ikoko, uva nezvaunoda kuva muupenyu hwako, woshingirira uchiita izvozvo. Murume ako wanewo uine zita rako rakavakika nechekare.
Mataura mashoko andibata chaizvo. Mataurire enyu aya ndichipedzisa zvangu, hatikuoni rimwe zuva makamirira kuparamende imi?
Shungu dzitoripo, nekuti tikazvitarisa muparamende medu vakadzi vashoma. Saka representation hatina anotimiririra zvatinoona pekuzotikana nazvo. Saka inini shungu dzangu ndedzekuti titosvika ikoko.
Ndinokutendai vanzvadzi nenguva yamatipa yekukurukurawo nesu pano pastudio 7 nevateereri vedu. Tokushuvirai zvakanaka mune zvose zvamunoita.
Mazvita henyu nemukana wamani.
Muri yeZimbabwe ndinokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai Women's Forum, umo tanga tichikurukura namuzvare Alice Tagwira anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.